Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro, vamunangagwa vati bato ravo richakunda vanopikisa zvine mutsindo mumaguta.
Kuonekwa vaverengwa nedrone muri kuma 115,000 vari muno mukati. Kana tikazoverenga vari panze, it is 1,500,000.
Mutungamiri wenyika vashorawo mabasa ari kuitwa nevanopikisa mumadhorobha, vachiti vari kukundikana zvopakuti madhorobha azare masiweji.
Vari muno muHarare nokuti magorosa apfuura uyu maishashangiwa neopposition. Saka nhasi nekuwanda kwamakaita uku movatsvaira, movashashanga.
Asi meya weHarare vari vebato reTCCC vati havawirirane nezvataurwa navamunangagwa.
Isusu tinoti aiwa, isu tisu tiri kutsiva hurumende iyi. Iyo inofanirwa kuchibva nekuti yauraya zvese zvayabata zvinofa. Zesa yafa, Zinara yafa, NRZ yafa. Hakuna kwatiri kuinda, kwatakabva ndoo kwatiri kudzokera. Saka tinoti aiwa, hurumende ichavhoterwa. Iwo rumende yavachamisa.
Mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vashorawo mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachivapomera mhosva yekuda kudyidzana nenyika dzekumadokero.
Mese manga muchidaira kuti nyika inovapa nevene vayo, nyika inotongwa nevane vayo. Ko imi tirokupai nhai vedu wei kuti muteerere munhu ndizuro wandakanzwa zvikanziya. Kana mandivhotera ndapinda muhofisi ndobva ndanotaurira Biden kuti ndaita dhiri rangu chibvisa masanctions mapamuso. Ndo chiito.
Asi vaFelix Mafa vanova mumwe mutevedzeri wemutauriri webato iri varamba izvi vachiti ndezvemugodzi matsuro.
Zviri kurehwa nababa vachiwenga vice president weZanu kuti tiri mapapeti eWest, kwete. Iwo ndiwa mapapesti eEast nekuRussia nemaChina varouya kuzomora upfumi pasina chavanoita.
Mumwe ataura pamusangano wanhasi ndivaPassion Java avo vakurudzira vanhu kuti vavhotere vamunangagwa.
Isusu semaporofiti emuZimbabwe sekuti pasi nemhando takaona mumweya umo kuti musi wa 23 August chingava cheuti chiri pano chiri kupinda muofisi. Takazviona mumweya kudhara. Saka ndikuti maprofesi oidhi.
Vaimbova nhengo yeCCC vaPaddington Japa Japa vataura pamusangano weZANPF uyu nhasi vachiti:
pasine mhando, pasine CCC. Your Excellency, ndakaona kuti hazvina maturo. Taipupurutswa nemhepo, Your Excellency, tichibva tateera muna ye2000 takateera bvataona kuti hakuna zviripo.
Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vange vari kunkai nhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ukuwo vamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika asi vachirambidzwa nematare vaSevia Kasukuere vadzokerazve kudare reConstitutional Court vachiti zita ravo rinofanira kuramba riri pane bepa richavhoterwa kana kuti ballot paper kusvika dare iri ranyatsopepeta zvose zvavari kuti zvinofanira kuitwa kuti nyaya yavo ipere. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.